manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera chikunguru 24, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Kwanza kuvanesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCovid-19. Ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuma nhamba kupfuura kwaarikicha. Sehurumende and the task force zvakakodzera kuti vanhu muZimbabwe vaone kuti vaende kunovaccinate. Nyaya hombe yekuvaccination is very important. Apa president vakati vaccination is for free. Vanhu vaende kunovaccinate. Nokuti tika vaccinate takawanda ndokuti vanhu varege kutapurira chirwere ichi.
Gwaro idzva rabudiswa nehurumende rinoti vanhu vari kufa zvakanyanya nechirwere cheCovid-19. Vanhu vanenge vasina kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere ichi.
Zvose zviri kungoitwa nezeki chivande vande vari kukona vabasa ravo havasi kuita basa ravanhu. Saka zvokudonera kuti inhingiriki COVID kausata COVID handitombofungi kuti zvina maturo kuvanhu.
Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yovhara mahofisi ayo kwemasvondo maviri zvichitevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa neCovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gwaro idzva raburitswa nehurumende rinoti vanhu vari kufa zvakanyanya nechirwere cheCovid-19 vanhu vanenge vasina kubayiwa nhomba dzekudzivirira chirwere ichi. Gwaro iri rinotiwo vana vadiki vave kunyanya kubatwawo nemhando yeDelta variant. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Gwaro raburitswa nemukuru anoona nezvekurwisa chirwere cheCovid-19 muhofisi yemutungamiriri wenyika Dr. Agnes Mahomva riri kudaidzwa kuti COVID-19 admissions and community deaths by vaccination status rinoti zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvevanhu vari kupinzwa muchipatara vachirwara nechirwere cheCovid-19 vanhu vasina kubayiwa nhomba. Gwaro iri rinotiwo pavanhu mazana maviri nevanomwe vakaongororwa mushure mekufa nechirwere cheCovid-19 zvikamu makumi masere nezvisere nezvidimu zvipfumbamwe kubva muzana 88.9% vanhu vakange vasina kubayiwa nhomba dzeCovid-19. Gwaro iri rinotiwo pavanhu ava zvikamu zvitatu nezvidimu zvina kubva muzana 3.4% vanhu vakafa vabayiwa nhomba yekutanga chete uye zvikamu zvina nezvidimu zvisere kubva muzana 4.8% vakafawo nedenda reCovid-19 vabayiwa nhomba yepiri. Mugwaro ravo iri amai Mahomva vati havazive kuti zvikamu zviviri nezvidimu zvipfumbamwe kubva muzana zvevanhu vavakaongorora ava vakafa vabayiwa nhomba dzeCovid-19 here kana kuti kwete. Studio 7 haina kukwanisa kubata Dr. Mahomva kuti tinzwe zvakawanda pamusoro pegwaro ravo, asi zvichitevera kuburitswa kwegwaro iri gurukota rezvoburitswa kwemashoko uye vari mutauriri wecabinet task force on COVID-19 amai Monica Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti zviri pachena kuti kubayiwa nhomba kunodzivirira ndufu dzine chekuita nedenda iri. Vakakurudzira veruzhinji kuti vanobayiwa.
Nema nhamba kupfuura kwaarikuita sehurumende and the task force zvakakodzera kuti vanhu muZimbabwe vaone kuti vaende kunovaccinate. Nyaya hombe yekuvaccination is very important. Apa president vakati vaccination is for free. Vanhu vaende kunovaccinate nokuti tika vaccinate takawanda ndokuti vanhu varege kutapurira chirwere ichi. Tiri kutoonekwa izvo kuti vazhinji vanhu vari kurwara nechirwere ichi vachizosvika kupinda mumachipatara vamwe vachizosvika kuzofa vanhu vasina kubva.
Vaimbove gurukota rezveutano uye vari munyori anoona nezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vati chave kudikanwa ndechekuti hurumende itore matanho akasimba ekuona kuti vanhu vese vabayiwa nekukasika kuitira kuti vazvidzivirire kudenda iri.
Saka zvatokurudzira hurumende kuti itiudze zvino ndezvekuti izvo pavanhu 2.017 million vakabayiwa nhomba yekutanga nechipiri vangani vakarwarisa izvi vangani vakafa. Toenda kune vanhu vasina kubaiwa nhomba zvachose vanoita 87% of the population. Vangani vakarwarisa, izvi vangani vakapinda intensive care unit, vangani vakafa. Apa tiita kuenza samanje vanhu vakabaiwa nhomba nevakabaiwa nhomba, vasina kubaiwa nhomba nevasina kubaiwa nhomba, madenominator edu anga achipindirana. Conclusion yekuti nhomba iri kuprotekta vanhu haikwanisi kubuda mugwaro ravatipa iri. Ngavasevenze zvakare vaite gwaro nestatistics dzakanaka.
Bazi rezveutano rinoti pane vanhu 50 nemumwe chete vakafa nechirwere ichi nezuro, izvo zvasvitsa huwandu hwevanhu vafa nechirwere checovid-19 pazviuru 2,961 chete 2,961, vanhu zviuru 2,265 vakabatwa nechirwere ichi nezuro, izvo zvakasvitsa huwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika yose pazviuru 5,656 95,686 wevapora vasvika pazviuru 62,906 vanhu vabaiwa nhomba yekutanga vave 1,000,000 nezviuru 400,005 1,400,905 vabaiwa nhomba yechipiri vave zviuru 651,155 uwandu uhu unogona kukwira manhero anhasi paachaziviswa zvawanikwa muongororo yaitwa munyika yose. Hurumende inoti ine urongo hwekubaya vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Electoral Commission ZEC inoti iri kuvhara maofisi ayo kwemasvondo maviri kutanga nemusi wemuvhuro unouya zvichitevera kukwira kwehuwando hwevanhu vari kubatwa necovid-19. Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Muchiziviso chayo kune veruzhinji, sachigaro weZEC Justice Priscilla Chigumba vati maofisi avo ese munyika achavharwa senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Amai Chigumba vati danho ravatora rakanangana nekudzivirira kupararira kwedenda iri. Mukuru anoona nezvesarudzo munyika vauto Ilesila Igwana vaudza Studio 7 kuti danho iri rakanangana nekuchengetedza vashandi vekomisheni pamwe nevavhoti.
Sazvo kuti sezvo matesti dzacho achiwanda and I think it's public for information kuti we also lost some vamwe vashandi veduwo futi nenyaya dzecovid. Saka tati ngatiite temporary closure. I understand, I repeat, temporary closure so that it make tinyatsofumigeta maofices edu, vashandi vedu vaende for testing like tinokurudzira nemunhu wese kuti aite izvozvo.
Vati komisheni haisi kuvhara maofisi zvachose, uye pavachavhura mwedzi unouya munhu wese anokodzera kuvhota anofanira kunyoresa. Vati vashandi vekomisheni yavo vachange vachishanda vari kumba vachiita basa ravo semazuva ose. Asi mutungamiri weDemocratic Party Dr. Urayai Zembe vaudza Studio 7 kuti ZEC inofanira kushandisa mishina yechizvino zvino kuitira kuti vanhu varambe vachinyoresa kuvhota kunyange kuine denda recovid-19.
Zvose zviri kungoitwa neZEC suvande vande vari kukona vabasa ravo, havasi kuita basa ravanhu. Saka zvokudonera kuti inhingiriki covid kana kusata covid handitombofunge kuti zvina maturo kuvanhu.
Asi vasilai gwana vati ZEC ine tarisiro yekushandisawo mishina yechizvino zvino pakunyoresa vanhu kuti vavhote, asi pari zvino mutemo haubvumidze kuita izvi.
Zvakakosha kuti munhu wese azive kuti in terms of mutemo wokunyoresa kuti uite voter in the muvoters roll wafamba kupresenta yourself physically, nokuti tinechida kuti titore mafingerprints. Saka hatikwanisi kutora mafingerprints nefoni, ndo reason yacho iyoyi. Asi sezvamutaura, maybe those are things zatiri kufunga for the future kuti tingaita sei sezvo tichirarama panguva yakadai.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobos Bunu vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa neZEC rakanaka, asi vakati ZEC inofanirawo kutaura nevamwe isati yatora matano akadai.
Achanga chaka kosha ozvikare ndekuti vasati vaita decision yekuvhara. Vane vatingati vavanoshandidzana navo vatingati ma electoral stakeholders. Vavaigona kunge vabatsirawo nekukonsulta nekubvunzawo kuti vange vachipawo muonero wavo panyaya yacho iyoyo. Saka chimwe chechimwe chichatanditarisira kuti vaigona kubvunzawo ma stakeholders vanoshanda navo kunyanya vanoita zvinotengerwa nyika nepolitical parties dzayo. Kuti izvi ndizvo zvatafunga kuita, ndo maonero atiri kuita. Chienderana nemafambiro ari kuita COVID munyika medu.
Tevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati nyaya dzesarudzo dzinoda kuti vanhu vashande pamwe kunyange kuine COVID-19.
Vanhu vaveZimbabwe vanofanira kuti vazvichengetedze vange vakabatana panguva ino yechirwere cheCOVID-19. Izvezvo tiri muthird wave. Iri kushura mari nyika yese. Saa vana vaZimbabwe vanofanira kunge vakazvichengetedza kumabasa, vasiri kumabasa. Kwese tofanira kunge takazvichengetedza.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubato reZANU-PF sezvo mushandi mukuru muchikamu chekubudiswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa mugwadi vange vasiri kudaira nharembozha yavo. ZEC iri kushorwa nenyaya yekutadza kuita sarudzo dzemabielections panguva iyo dzimwe nyika dziri kuita sarudzo asi pachitevedzwa mitemo inobata chirwere cheCOVID-19. ZEC pachayo inoti inokwanisa kuita sarudzo idzi nguva ipi zvayo, asi yakabatwa nemutemo wehurumende wekudzivirira COVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Munhau dzemitambo, mutambi wetsiwa Charles Manyuchi achange achidzivirira bhande rake reWorld Boxing Federation ari mune imwe nyika kekutanga kubva zvatora mukombe uyu. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vanoronga mitambo yetsiva vanoti Manyuchi achange ari muTanzania muna Gunyana achidzivirira bhande rake reWBF kekutanga ari kunze kwenyika kubvira muna 2019 apo akaritora arova Diego Galado wekuArgentina. Manyuchi arongerwa kurwa naJami Manguila wekuMexico, uyo ari pachinhano chechipfumba mumurongwa wevatambi vari pasi peWBF muremu wemiddleweight. Pamusoro pezvo, Manyuchi achange achidzivirira zvekare mabhande maviri anawo reWorld Alliance Boxing Association nereWorld Professional Boxing Federation. Mutauriri weWorld Alliance Boxing Association vaGilbert Munetsi vanoti Manyuchi achaperekedzwa kuTanzania nevamwe vatambi vashanu makundano ari kushedzwa kunzi Tanganyika Boxing Trail.
Charles Manyuchi achange achidzivirira mabhanda ake matatu anoti World Boxing Federation, World Alliance Boxing Association neWorld Professional Boxing Federation. Pamutambo uchaitwa kuTanzania unodezwa kunzi Tanganyika Boxing Trail. Saka tinomutarisira kuti mumwedzi waSeptember achange achienda ikoko nevamwe vatambi vanoita vashanu vachazenge vachitambirawo mabhanda akasiyana-siyana ewaba.
Vatambi vashanu vari kutarisirwa kuperekedza Manyuchi ava ndeBrandon Denese, Tinashe Madziwane, Hassan Milanzi, Monalisa Sibanda naPatience Master. Vamunetsi vanoti vanyora tsamba kuhurumende kuti itendere Manyuchi kunorwa kuTanzania uku makundano anosimbisa kushanya nekushanyirana mumutambo kana kuti sports tourism.
Mutambo uyu wakagadzirirwa kuti usimudzire nhau dzekushanya nekushanyirana yatinoti isusu sports tourism kuburikidza nemutambo. Akanyora matsamba kuburikidza nesangano reZimbabwe National Boxing Wrestling Control Board kuti vatisvitsire nyaya iyi kumberi sezvo. Saka mutambo uyu unotarisirwa kunge Manyuchi paripo panenge achidefenda mabhanda akahwina pamutambo wakaitwa musi wa3 June.
Manyuchi anoti hapana chinomutadzisa kukunda mumutambo wake pamwe nekudzokera zvekare kurwira mukombe weWBC.
Tiripo nguva ichiripo tinofamba rwendo, mutambo irwendo, saka ndorwendo ratisiri nanhasi kuti hakuna chinyowani kana ndakambosvika chinotadza kuti ndidzokere chii kana ndichirimo mutambo.
Mumutambo wake wekupedzisira Manyuchi akarova Muhammad Sebiala wekuUganda nemapoinzi mumutambo wakaitirwa kumasvingo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Yashika nguye kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurukotaro zvekudzivirirwa kweAmerica vaLloyd Austin vari kuenda kuSoutheast Asia kunotsigira madzisavira yeAmerica, vachasimbisa zvichitevera kukura kuri kuita China pamwe nezvinokwanisa kuitwa nemauto ayo mudunhu iri panguva iyo dunhu iri riri kuvhiringwa nedambudziko reCOVID-19. Sangano renhau reAssociated Press rinoti nyanzvi musangano reUnited Nations dzinoti dunhu reAfrica ndiro ranyanya kurwiswa nevanopfurikidza mwero mumwedzi mitanhatu yekutanga kwa2021, zvichitevera zviri kuitwa neIslamic State neAl-Qaeda nemadzisavira ezvikwata izvi ayo ari kuti ari kuwana vatsigiri mudunhu reAfrica iro rine vanhu vakawanda vafa mushure mekuurayiwa nevanopfurikidza mwero ava. Yashika nguva yekupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi munyika.
Chingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Stabile Dewa, vanova ivo mutungamiri wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence. Muzvare Dewa vachange vari kukurukura nesu pamusoro pechirongwa chakaparurwa nesangano reZimbabwe Gender Commission iyo yakabatana neUN Women yeUnited Nations muchirongwa chakanangana nekuwedzera uwandu hwemadzimai anopinda muzvigaro zvematongerwo enyika kutanga musarudzo dza2023 pasi pechirongwa chinonzi Women Rise in Politics. Tinokuchingamidzai nemufaro Muzvare Dewa, mungatitsananguruwo kuti munoona sei chirongwa ichi.
Isusu sema organizations anoshanda kupromota participation yemadzimai mune zvematongerwo enyika, tiri kufarawo nechirongwa chakauya neGender Commission yakabatana neUN Women chekudawo kubatsira kutraina madzimai ada kupinda maleadership positions. Tinoona chirongwa ichi chakanaka sechichazobatsirawo kuti vakadzi vanokwe vane confidence, vari free, vane maskills ekuti vakwanise kupinda mumacampaigns, vane ruzivo vachikampaina vachikwanisa kuhina. Saka tinotsigira chirongwa ichi.
Chirongwa ichi munoona chichizobatsira sei?
Tikatarisa mastatistics edu after every election, namba yemadzimai ari kupinda mumapositions eleadership kungava kuita macouncillors, maMPs kana kutoita mapresidents chaiko vashoma. Tikatarisa vese vakabatanidzwa, they are less than 15%, yet madzimai ndiwo akawanda pane vanhu vari kubuda vachinovhota. So isusu tiri kutobhilivhawo kuti madzimai akakwanisa kutrainwa akawanda, akanyatsoudzwawo maskills anofanira kuita zvibiribobi zvekuti vahwine maelections, zvinokwanisawo kubatsira kuti pamanext elections atikatarisana nawo including mabyelections tiona madzimai akawanda zvisingaiti achibuda pamapolitical parties ese zvawo, achikwikwidza kubvira kumaprimary elections vachihwina, vachipindawo mune zvematongerwo enyika vachihwina, vamwe vachienda kucouncil, vamwe vachiendawo kuparliament, vamwe kucabinet. Nyangwe tikatoitawo madzimai mapresidents, zvinhu zvinenge zvakanaka zvikuru. So tinoona kunge madzimai akapinda akawanda maleadership positions. distance zvacho zvinotifambira kuti asi isusu se Walpi tinobelieva kuti kutraina madzimai chete hazvina kukwana zvakawanda zvinoda kuitwa kuti madzimai asumukire sezvamunoziva tiri kumashure semadzimai nenyaya dzinhu zvakasiyana siyana kukura kwatakaita kurerwa kwatakaita magarira atinoita mudzimba maresponsibilities atinawo ekuchengeta mhuri anoita kuti tishaye nguva yakawanda kana mukana yekukwikwidzawo maleadership and decision making processes saka panotoda kutoiswa maefforts aya atinoti pachirungu ari holistic anobata maareas akasiyana tinongovimba kuti vachabatanawo nemasangano ari kuitawo zvimwe like access to media chaiko chaiko madzimai haasi kukwanisa kuaccessa media vakadzi mukatarisa manewspapers vashuma vanokeptwa nezvavanenge vachiita mabasa akanaka mumacommunities vazhinji vari kungokeptwa varume and tine problem newani yeonline violence yekungoti vakadzi vakada kujoinawo mawhatsapp mafacebook matwitter vanenge vachitukwa vachiudzwa nezvemiri yavo zvinovashaisa confidence dzekuti vanyatsoparticipata maelections mune zvakanaka
tichitarisa kuti pari zvino kune denda iri recovid-19 zvii zvamuchatarisira gender commission kuti iite panyaya dzekuwanikwa vachidzidzisa madzimai panguva ino
tiri kutarisira kuti Zimbabwe Gender Commission nenyaya yekuti kune COVID and vanhu vari under lockdown nenyaya dzecurfew vachakwanisa kuita online vachishandiswa nzira dzakasiyana siyana ana Zoom ana Team ana Skype even ana WhatsApp kutraina madzimai and tinongovakurudzira kuti vatraine madzimai ese kumaprovinces ese including madzimai ari kumamisha zvinhu zvatagara zvedu tiri kuita secivil society but hapana organization inokwanisa kunyatsotraina vanhu vese so tinovimba kuti gender commission ichapo madzimai data vachivapo airtime nekuto make sure kuti vamwe vacho vane mafoniwo here anoita kuti vakwanise kupinda pamasaisai vachiparticipatewo kumatrainings aya
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives. Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvedambudziko rinonzi riri kuitika munharaunda dzigere vanhu uko kuri kunzi kuri kuita dzimwe ndufu dzisiri kutaurwa kana kuziviswa kuhurumende kana kumapurisa zviri kuita kuti vanhu vazopedzisera vabata ndufu idzi vachiviga vafiwavo voga vamwe vachitoita anonzi mabody viewing kana kuonekana nemufi vachivhura mabhokisi nezvimwe zvakadaro zviri kunziwo nedzimwe nyanzvi dzeutano zviri kuisa vanhu munjodzi yekutapurira chirwere checovid-19 uye kukurudzira kuti ndofu dzose dziziviswe kuhurumende vanhu vopiwa nzira dzekutevera kuti padzivirirwe kupararira kwecovid-19 muhurukuro yedu tabata sachigaro yesangano repadare vajona gokova tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vagokova
tinotenda vajonga kandimiri ya tine nyaya hombe muno muzimbabwe yekuti iko vari kuti ivo mafunerals ari kukonzeresa takavhara machechi tikavhara mabhawa tikavhara mitambo nechinechi but mafunerals vari kutiwo 30 vanhu ndo vanogona kuattenda funeral but kune vanhu vakawanda kudarika 30 pamafunerals hatikuverenga nezvavo nehatikuona nezvavo
saka dambudziko riri papi apa vagokova
dambudziko ripo ndekutiro vanhu kana vasangana vanorelaxa vapfeke mamask hapana social distancing ndo zviri kuita kuti kwangoita munhu one mukuru watinoverenga about angari kufuneral afa but vadiki vatinoziya vigwa tisingazvizivi kuti zviri kufamba sei so tine dambudziko hombe rekuti iro munyika medu kuti vanhu vanotakura mamask not because vaprotecta vamwe vanhu but vari kuzviita kuti kana vasangana nemapurisa nemasoja vanopika
ndikubatei muromo vagokova tichidzokera kundufu dziri kuitika mumamana atingati macommunity deaths tiri kunzwa kuti vari kubata ndofu idzodzo vari kutopfekedza vafi kugeza vafi nekuita body viewing nezvimwe zvakadaro hazvisi kuisa vanhu vakawanda munjodzi here izvi
zvikudaro because problem yapo ndeyekuti pava nenyaya yestigmatization zvataita zviya zveHIV and AIDS zvekuti haudi kuenda parufu pemunhu afa neHIV and AIDS but iko zvezvi vanhu vakuvanza izvozvo kuti munhu afa nei bcause vanenge vaida kuti vanhu vaai kuzobata maoko nekuchema ndo zviri kukonzeresa kuti tive nedambudziko ratasangana naro iri
saka ringagadziriswa sei dambudziko iri vagoko
tine dambudziko hombe rekuti iko hatina kuwirirana pamusoro penyaya yekupedza dambudziko ratinaro but also kuti iko Zimbabwe as part of SADC inofanira kuva nepolisi yakaita sekubotswana yekuti all SADC countries macitizens vanofanira kupfeka masks tine vanhu vakawanda vari kucrossa maborders vari kubva kusouth africa vari kuenda kusouth africa from Zimbabwe vasina mamasks vasina even kutestwa kuti vane covid certificates here kana kuti havana saka for us muZimbabwe is just a big disaster it needs to be organized at national level but also even at regional level
ndichikudzora izvishoma vagoko zvizvingaitwa vanhu vakawana urwere nekushaikirwa
ndakambonzwa statement yakabuda kuhurumende yekuti ngatimbovhurai mafuneral gatherings it's a very painful decision but it is necessary because kwatiri kuenda uku tinofanira kuva nekuitirana kwekuti iko kana kwaita funeral iko zvezvi kuri kunzi vanhu 30 ndovanoenda kufuneral but kunenge kune 80 vanhu vanenge vari pafuneral ngatimborwadzisanai tisvike pakuti iko kana paita rufu because problem iri kuenda kuti mafamilies akawanda havachaburisa pachena kuti apa paita rufu rwecovid vanongoti rufu riri natural ipaine rufu rwecovid pavanoita body viewing pane vanhu vakawanda vanova body viewing vari kuita body viewing yemunhu ane covid vakavhura covid utachiona unobuda ipapapo unobata vanhu vakawanda saka ngatibudirane pachena semazimbabwens
manga makateerera kuna sachigaro wesangano repadare vajona gokova muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu jonga kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi gwaro idzva raburiswa nehurumende rinoti vanhu vari kufa zvakanyanya nechirwere checovid-19 vanhu vanenge vasina kubayiwa nhomba dzekudzivirira chirwere ichi Zimbabwe Electoral Commission yovhara mahofisi ayo kwemasvondo maviri zvichitevera kukwira kweuwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com musakanganwa kugara makapfeka mamasiki nguva dzose nekuti chirwere checovid-19 chichiriko murare zvakanaka vateereri vestudio 7 kwose kwamuri ini ndini jonga kandemiiri ndichitepenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere checovid-19
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.